manera kanaka muri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri. Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu, chikunguru 4, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ivan Zininga. Ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Muzinda wemauto unoti hapana mauto ayakatuma kuti uite zvematongerwo enyika. Mutungamiri weMDC Alliance Vanelson Chamisa vanoti vave kukwidza gakava ravainaro neZimbabwe Electoral Commission kuSADC neAfrican Union vachiti sarudzo hadzizi kuzoitwa kana nuna dzavainadzo pamafambisirwo esarudzo dzisina kugadziriswa izvozvi. Mapurisa anonzi ari kuda kubvunzurudza mudzimai wevaimbove mutungamiri wenyika amai Grace Mugabe uye vaimbove gurukota rezvematunhu vasevhi yakasukuwere nezvegrinedhi rakaputika kuWhite City Stadium kuBulawayo mwedzi wakapera. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Muzinda wemauto unoti hapana mauto ayakatuma kuti aite zvematongerwo enyika uye vanenge vaona mauto achiita zvematongerwo enyika vanofanirwa kumhanyara kumapurisa eZimbabwe Republic Police pamwe nekumuzinda weZimbabwe Defence Forces ZDF kuitira kuti mauto aya asungwe. Godwin Mangondla anoti panyaya inotevera.
Mashoko aya aturwa nemutauri weuto reZDF Kenneth Overson Mugwisi apo vange vari kutsanangurira vatori venhau basa remauto musarudzo dzegore rino. Vamugwisi vati vanoshushikana zvikuru nemashoko emanyepo ari kutaurwa nevamwe vanhu nekunyorwa mumapepa nhau ekuti mauto akaendeswa kumaruwa uko ari kuita zvematongerwo enyika nekutsvagira rimwe bato rutsigiro.
Hatina mauto atakaisa kumaruwa kuti vabatsire rimwe bato kana ripi zvaro kuti riite zvakanaka pasarudzo dziri kutevera. Kana kune vamwe vedu vemauto vanenge vachiti vakatumwa nesu kana zvichigoneka tiudzei kana kuti motaurira mapurisa vari pedyo nemi kuti pane vari muchiuto vari kuita basa rakafanana naizvozvo. Isu hatina vanhu vatakatumira kunobatsira ichero bato ripi zvaro kunokampena kukampenera maelections ari kuuya a30 July.
Vati veruzhinji vanofanira kuziva kuti pagara paine masoja ari kushandira munzvimbo dzakasiyana siyana munyika ari kuita mabasa akaita sekuvaka zvikoro, zvipatara, makirinika, zvirongwa zvecommand agriculture, kuchengetedza mabhodha pamwe nekubatsira venational parks kuchengetedza nzvimbo dzinogara mhuka. Vati kuonekwa kwemasoja pamisangano inenge ina vakuru vakuru vehurumende hakusi kuti vanenge vachiita zvematongerwo enyika asi kuti vanenge vachichengetedza vakuru vakuru ava. Vati ZDF haisiyo inoona nezvekufambiswa kwesarudzo asi kuti ichange ichibatsira mamwe mapazi ane chekuita nesarudzo akaita seZimbabwe Electoral Commission ZEC nezvifambiso pamwe nekubatsira mapurisa nekuchengetedza runyararo panguva yesarudzo.
Musarudzo yatakatarisana nayo ye-2018 harmonized elections iri kuitwa musi wa30 July, Zimbabwe Defence Forces vari kubatsira mapazi ehurumende kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Mapazi akaita semapurisa, Zimbabwe Republic Police, ZEC nevamwewo zvavano vangangova nezvekuita nesarudzo kuti zvinhu zvifambe zvakanaka.
Asi vari kumirira MDC Alliance musarudzo yemutungamiri wenyika vaNelson Chamisa vanoti panofanira kuwiriranwa kuti ndivanani vopinda mukomiti yeZEC inoona nezvekufambiswa kwesarudzo yelogistics committee kwete kupinza mauto nerweseri.
Saa chida kuna darimu la logistics committee nde upi. Uye panengi pani masoja nga api ndi. Tua uirana kutabana fana kupinda masoja. Zeki mefana kutu uirana esu. Nukutisuka mutambiru kugwinyo hao. Ndosa kamurona tutu kugwinyo kudai. Nukuti ballot ndere edu. Hakuna munu na kutahura kuti anonze anupuru ziruwa. Hachichata. Iye hali kumbaku wake. Muna antu fana kungare munandare. Kutapuwe zipo zimuchatu. Tisu parukupuwa zipo. Saka masoja ni mamwe vaperekezi ve mchatu. Awaku nukutitula zipo kana kutitulange diri pa mchatu. Wanutupuwa kadi roku ya kumchatu. Kutilatipalu kana wada kugeti krasha. No patruki itakapo bongo zoso. Asi mpami edu. Tunoida inofana kita basara. No basara kuti sarzo zite shokana.
Ve mapata anupikisa vanoti. Pane zuru jema soja jwakaenti sokumaruwa. Kuno chakira zanu pie frutzi giro. Uye ova chiti zek. Iri kushandane mauto achiripa basa. Asisa chigaro we Zek, amai Priscilla Chikumba vanoti, mauto avapa mujandigere, ndiwa harukushanda ne Zek, sejinodua ne mtemo enyika, kwete vachiripa basa. Ndaka Mira Studio 7, Muharare, ndini Godwin Manguja.
Mutungamiriri we MDC Alliance Vanelson Chamisa, vanoti vave kukwidza gakavara vainaro ne commission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission ZEC kuSADC neAfrican Union vachiti sarudzo hadzizi kuzoitwa musi wa 30 chikunguru kana nhunha dzavainadzo pamafambisiro esarudzo dzisina kugadziriswa izvozvi. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachitaura nevatori venhau pamuzinda webato ravo paMorgan Tsvangirai House muHarare nhasi vachamisa vati sarudzo dzemusi wa 30 chikunguru hadzisi kuzoenderera mberi kana ZEC isina kugadzirisa zvose zvavari kuda kuti zvigadziriswe pamberi pesarudzo idzi. Vachamisa vati vatoumba chikwata chinosanganisira muzvinafundo Walshman Ncube, vatendai Biti, vaJacob Ngarivhume pamwe navaAgripa Mutambara, icho chichaenda kunosangana nevatungamiriri vesangano renyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSADC pamwe nesangano renyika dzose dziri muAfrica reAfrican Union nechinangwa chekuti masangano aya apindire mukugadzirisa gakava ravainaro neZEC. Vachamisa vati havasi kuzobvuma kuti ZEC ienderere mberi nekufambisa sarudzo dzemusi wa 30 chikunguru kana isiri kuda kugadzirisa nhunha dzavo.
Hakuna sarudzo dzatati dzichaitwa munyika muno kana tisataurirana. Dzingava dzinonzi sarudzo nevamwana asi hakudzisi sarudzo. Kwatiri hakuna sarudzo dzingaitwa pasina ballot paper nokuwirirana pariri nokuti tisuka vari kugara munyaya yacho. Haugoni kugera munhu asipo, munhu hagerwe asipo. Apa hatigoni kuita kukundwa nembwa. Zokuti chero yakafa hadzidyanani. Isu vanhu tinodyananiranei. Ngatiwiriranei zvanza zvinogezana. Tobatana pamwe chete toenda mberi. Election inoitwa musi wa 30 July. Vatiri kuti kana ZEC yaratidza kuti zvairemera. Zvakona ngangamura kwachida. Toenda kakusadha vatete. Toenda kaku AU kuna vatete. Vatete tibatsirei. Pamba manesa moto waramba kubuda. Toda kuti muri kure asi hey umwe ari kugara akafuratira saka toita sei. Toshukudzira moto sei tibatsirei. Woita ballot.
Vaenderera mberi vachisarudzo dzikafambiswa zvisina kunaka. Hurumende ichazovepo mushure mesarudzo idzi. Inenge iri hurumende isina kukodzera kutungamira nyika.
Zvatataura zvinhu zvavanofanira kuchenura tisati tatenda kusarudzo. Tigadzirise. Hatizombotauri zvimwe tisati tapedza zvinhu ngazvinake. Toda kuti vagadzire vageze maoko itsvaira musha shonga nyika. Nyika ive nemufaro, nyika ive nerugare, tirowe nembovha yemufaro. Vanhu vogamuchira zvitsva, toziva kuti taane shanduko inobatika munharaunda dzedu, kwatinogara kunana mai, kunana baba, kumahovheta nemunhu wese.
Imwe nyanzvi munyadzi wezvematongerwo enyika, uye vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu musangano reHuman Rights Watch, vaDewa Mavhinga, vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti veSADC neAU vapindire nekukasika, vachiti kusafambiswa zvakanaka kwesarudzo, kunogona kukonzera kuti zvinhu zviite manyamamire nerongo munyika.
Hongu ndizvozvo nekuti musangano weSADC ndo une zvakatarwa zvekunzi sarudzo dzinoitwa sei kunhengo dzese dzemusadhaki. Tinoona anonzi maSADC principles and guidelines on the conduct of democratic elections.
MDC Alliance inoti iri kuda kuti kudhindwa kuri kuitwa mapepa ekuvhotera kumiswe izvozvi sezvo ichiti mapepa aya ari kudhindwa zvisina kuwirirana kwevose vari kukwidza musarudzo. Vachamisa vanotiwo vari kuda kupiwa gwaro revavhoti neZEC rine mifananidzo yevanhu vakanyoresa kuvhota.
Taita bope neZEC yekuti ZEC iri kuridza pito ine kwayakarerekera. Haisi kuva refri, haisi kuva inofana kunge ichi mira pa inofana kumira kuti isavane kwayakarerekera. Ine mutemo wekuti wabuda mbamani kana abuda pamezano PF iri kurerekera. Takaona zvakaita zvakaona zvinosanganisira nyaya yemaballot. Takaona zvakaita zvinosanganisira nyaya yevoters hall. Zviri pamutemo kuti anofana kunge achiita zviri pamutemo ndinyingi nenyaya yezvekuvhota. Vanhu ngavarakidze mapicture avo, hazvina kana mhaka kuti mapicture anga achibuda pavoters hall. Izvozvo vari kuzviramba, tiri kutadza kuwirirana ipapo. Asizve tinoziva kuti kune vamwe vakafa varipo, makaona vakanga vane makore 147 vari pavoters hall. Vakabvepi? Munhu iyeye akamuka kuita kubva kuchipoko akauya kuenda pavoters hall. Hatisi kuwirirana nenyaya yeballot kuti riri kuprindwa kupi, nani, rigosvika futi kuvanhu richibva kupi, security yacho yakamira sei, haribiwe biwe here, harikanganiswi here kana kukangwa kangwa kuti chero tonovhota paya takungoperekedza yakamwa kare, takungosairira yakajibva kare. Izvozvo izvinhu zvatisingadi. Toda election yokuti ahwina okorokotedzwa neanenge abatsira omwe kuhwina. Michato kuperekedzai. Anochata hatingachati tose, achata tomupa zvipo, kwete kuti vaperekedze vopuwa zvipo. Ndopati kupokana apo. Saka taisa nyaya.
Hatina kukwanisa kutaura nasachigaro weZEC, amai Priscilla Chigumba, kutinzwe divi ravo pane zvataurwa navachamisa, sezvo vanga vachiti vari musangano patavabata parunhare. Asi mukuru anoona nezvesarudzo muZEC, Vautoi Leslie Gwana, vakaudza Studio 7 nemuvhuro kuti mapato ezvematongerwo enyika anofanira kumira kupindira mafambisirwo anoitwa basa nekomisheni yavo, vachiti zvose zvavari kuita zviri pamurau. Mumashoko avakaburitsa nechipiri, amai Chigumba vakatiwo zviri kutaurwa neMDC Alliance zvekuti kune vanhu vazhinji vakanyorisa kuvhota munzvimbo dzakasiyana-siyana vachishandisa kero imwe chete, ndezvemugodzi Matsuro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mapurisa anonzi ari kuda kubvunzurudza mudzimai wevaimbove mutungamiri wenyika amai Grace Mugabe uye vaimbove gurukota rezvematunhu vaSevia Kasukuwere nezvegrenade rakaputika kuWhite City Stadium kuBulawayo mwedzi wapera. Grenade iri rinonzi raida kuurayisa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Grenade iri rakauraya vanhu vaviri rikakuvadza vamwe makumi mana nevanomwe. Vamunangagwa vakaudza nepenyuro yeBBC kuti vanofungidzira kuti izvi zvakaitwa nechikwata cheG40 chinotsigira vaRobert Mugabe nemudzimai wavo avo vakadzoka munyika kubva kunorapwa kuSingapore nezuro. Hatina kukwanisa kubata amai Mugabe, asi gweta ravakasukuwere vaJonathan Samkange vaudza Studio 7 kuti vakangonzwawo kuti vakasukuwere vari kutsvagwa asi havasi kuziva mhosva yavari kupomerwa. Mapurisa akafumobata jongwe muromo achienda kumba kwavakasukuwere muHarare asi havana kutaura kuti vaivadira mhosva yei. Vamwe vari pedyo navakasukuwere vanoti vakasukuwere vanenge vari muupoteri kuSouth Africa kunyangwe vari kuti vakagadzirira kudzoka kumusha kana vaudzwa mhosva dzavari kupomerwa. Gurukota rezvemukati menyika vaObert Mpofu vaudza Studio 7 kuti havana ruzivo nezvinyaya yekuti mapurisa ari kuda kubvunzurudza amai Mugabe navakasukuwere. Vati titaure nemutauriri wemapurisa nezvenyaya iyi. Asi mutauriri wemapurisa Chief Superintendent Paul Nyati vati vange vari kunze kwedhorobha nekudaro havana chekutaura pari zvino. Vampofu vatiwo varume vaviri vainge vasungwa kuBulawayo mazuva apera vaJohn Zulu navaDouglas Msekiwa vainzi mumapepanhau vane chekuita nekubhombwa kwakaitwa kuWhite City Stadium vainge vasungirwa havo imwe nyaya. Vatiwo vakatoburitswa. Asi vachitaura nevatori venhau muBulawayo nezuro, mukuru wemapurisa vaGodwin Matanga vakati pane vanhu vaviri vari muhusungwa nenyaya yegrenade. Vamatanga vakatiwo vave pedyo nekusunga vamwe vavasina kudoma nemazita nenyaya yegrenade iri. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaErnest Mudzengi kuti tinzwewo maonero avo.
Handifungi kuti zvinoshamisa nokuti kana mutungamiriri wenyika vataura ivo kuti vanofungidzira, ivo vakataura vamunangagwa kuti handina umboo. Ati fungiro yangu oso munhu une vavengi vake ndiyo kuti vanhu vakati ndo vakazviita. Saka mapurisa kana panzwago hongu vanu kuna kutivando zama kufunza vanu fungizi kwa vanyo.
Asi tichi tarisa vaviriva varikunzi vanu kuna kufunzuruzwa azizo konzire ere matambuzi kune kusa gazika na mnikao.
Zetinga tungo cha urandeze kuchi nyaya zuku putika ima bomba ndo nyaya zingatu ndo nyaya zine kusa gazikana. Saka kana nyaya zakataru zato itika. Ziri maringe nokuti pave nuru nyararo vuye nokugadzikana zvakakosha kuti paferefetwe kuti paonekwa kuti izvi zvabvepi zvingagadziriswa sei.
Asi tichitaura nevakuru vemapurisa negurukota ravo vanenge vari kutaura zvakasiyana panyaya yekuti kuferefeta uku kuri kufamba sei. Munoti kudii nemashoko ari kupesana?
Ipapo handingani tauri zvakati wandei zvakakosha ndezvekuti tiinde kutsi kwenyaya toona kuti zviri kutaurwa izvi zvinorevei. Icho ndoona ndechekuti pane kuda kuvanziridza nyaya iyoyo nokuti mapurisa haasi kunyanya kuda kubudisa pachena. Vari kunyanya kutiwa chimbotiregai titange taona tava noumbowo tava nenyaya yakati kuti tizotanga kuti ibude mumapepa nawo ndokunga ndonyaya dziripo. Saka fungiro yangu ndeyekuti vana vaobheti mupofava vanenge vasati voda kuti nyaya ibude vasati vava nezvakati zvarei zviripo vakuti pakambobudiswa mumapepa nawo kukanzi pane tu vanhu vaviri vakasungwa but hatina kunge tazoudzwa na komishina wemapurisa nomukuru wemapurisa vamatanga kuti vanhu vacho ndevapi. Asi vanotora mashoko ndo vakazobudisa kuti vaviri vamwe vakaenda kumatarezi mhosva vanga vachiindiri panyaya iyo haisi nyaya iri pachena chena.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaErnest Mudzengi vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Makateerera kuStudio 7. Tiri kutepenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Munhu mumwe chete anga achifamba netsoka afa uye vanhu vatatu vakakuvara muguta reSochi apo motikari yapinda mumugwagwa unofamba vanhu kuRussia. Mapurisa audza Reuters kuti mutyairi wemotikari iyi anga akotsira achityaira motokari apo yabuda mumugwagwa ndokukonzera tsaona iyi. Vanhu vanosvika gumi nevashanu vaurayiwa muSomalia panguva iyo vagare vemumusha weAhad varwisana nechikwata cheAl-Shabaab icho changa chida kutora vana vavo kuti vanodzidziswa zveugandanga. Vaona zvichiitika vanoti nhengo gumi dzeAl-Shabaab nevagari vashanu ndivo vafa mukurwisana uku. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika muDiaspora muchirongwa chatiri kupakurirwa naMavelous Muhlanga Nyauye.
zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvanga zviri kudzidza muAmerica kuzvikoro zvepamusoro zvinoti zviri kufara nezvidzidzo zvavakawana munyika ino, asi shuwiro yavo ndeyekuti vawanikowo vachizonobatsira kumusha nerimwe zuva. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndivanani uyezve kuti zvidzidzo zvipi zvavanga vari kuita imo muno muAmerica.
Ndoitwa Simba Rashe Chakanyuka, ndobva kuKadoma kuZimbabwe.
Ndoitwa Tairo Kandemiri, ndobva kuZimba Marapua kuZimbabwe, asi kuno kutinogara kuSilver Spring.
Wanga uri kuverenge chii Simba?
Ndiri chita bachelors in economics kuSewani University of the South kuTennessee.
Kweiwewe tari?
Inini ndakaita computer science, bachelor of science in computer science kuSewani University of the South kuti.
Tiponoroondo yako Simba kuti wakasvika sei kuno kuAmerica?
Ndiri form 6 kuZimbabwe kuchikoro chinonzi St. Patrick's High School. Takawana scholarship yekupinda mugroup inonzi USAF United States Achievers Program. Vakati batsira kuwana mascholarship zvakare kuya kuchikoro kuno kuAmerica. Saka ndakauya muAmerica 4 years ago muna 2014.
Tari, chii chakaita kuti ufunge kuti uite computer science?
Ndakaita computer science kuti ndofarira macomputers, kugadzisa magame, kugadzisa mawebsite. Saka pandakonoti pampanowo chance yekuita computers nekuitawo muscanner program yakazara varume, ndakabva ndatorawo chance iyoyo kuita role model yavamwasikana.
Iwe Simba, saka iye zvinezvi wagraduata, waakuzoite chii?
Hari zvino ndinotanga basa kuNew York manje-manje masvondo anotevera kukambani inomaneja mari dzevanhu inonzi BlackRock.
Newe Tari?
Ini ndinoshanda kuAccenture kuAtlanta, Georgia. Vanomanejawo makambani identity as technology neIT.
Mashoko api Simba ungapewo vamwe vakateerera pari zvino pamusoro pekukosha kwedzidzo nezvimwewo zvawatarisana nazvo imo muno muAmerica?
Dzidzo yakakosha chaizvo, asi iwo usakanganwa kuti unogona kuzviita. Believe in yourself pachirungu. Ramba uchishingirira zvinoita chete.
Tari?
Ini ndongachoramba wakashinga chero zvinoya kwauri. Ngoziva kuti hama neshamwari dzako naMwari vanewe. Ramba wakashinga verenga.
Regai timbonzwa kune zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvanga zviri kuWilliams College kuBoston.
Munodzidzisa kupi?
WIlliams College.
Ini graduate next one.
Richard Cliff Makanda. Ndiri kufara nezuva ranhasi randa graduate.
Nai professor, saka pano munodzidzisa chii?
Ndichita African music. Zimbabwe the music ekuti the music of Central Africa.
Iwe Cliff, remangwana uchaita sei?
Remangwana ndinoshanda kuStamford kuConnecticut kubve neNew York kuita zveFinance.
Vechidiki, ungava udze chii nekukosha kwakaita kudzidza?
Kudzidza kwakakosha kunoitika muclassroom nekunze kweclassroom. Kunyanyange ndagraduata dzidzo irikutongokondinyana.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya, huye ndiri muWashington.
Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika, Dr. Sibusiso Moyo, vanoti musangano weAfrican Union uchangopera kuMauritania wakazeya nyaya zhinji dzinosanganisira kupedza uori, kudzivirira varwisi vanopfurikidza mwero, pamwe chete nekuita urongwa hwekutengeserana pasina mitero mikuru. Dr. Moyo avo vava kuNetherlands kwavanoti vari kugadzirisa kudyidzana kwenyika iyi. Vanoti Zimbabwe inoyemurwa nenyika zhinji dzemuAfrica mukurwisana neuori kwairi kuita munyika. Tanonoka Wande weStudio 7 abata Dr. Moyo kuti tinzwisise nezvenyaya iyi.
Nyaya dzaitaurwa pazva dzakawanda. Chokutanga yanga iri nyaya yatinoti sisu yamareforms eAfrican Union. Chechipiri yakanga iri kuti ukama hwedu neEurope pakutengeserana kana chirongwa chiripo chapera mugore ra 2020 muna February. Chiki chaitika?
African Union yakatenderana chii nenyaya yokurwisa uori muAfrica?
Hainyaya yakanga ichikumikidzwa chaizvo tichipana mazano Africa yese kuti kurwisa uroi kuri dangerous. Kurwisa uroi, asi kusarwisa uroi hwacho huri more dangerous futi zvakare.
Zimbabwe ingakwanisawo here kurwisa uhuri nesimba?
Zimbabwe yakatoonekwa kuti yakanga ichitoa pamberi chaizvo panyaya yekurwisa uhori. Yakatomukumikidza dzimwe nyika pamusoro wa president Mnangagwa wataura zvinhano zvakanga zvaitika ende nenyaya dzokuti mari dzakanga dzadzoswa munyika dzasvika mari.
Munoti kuna vanhu vanoti kubva zvauya hurumende itsva hapana chinoratidza kuti iri kurwisana neuori uye hapana mboti asungwa nenyaya iyi.
Ndo nyaya yacho iyoyoyo yatanga tichitaura kuAfrican Union tichitaura titazana kuti zvinogosha sei kuti nyaya dzeuori dzidhirwe nadzo nokuti hadzina kuhadzisi dzongodoma nezita wangotarisa munhu dzinoda kumbowo wakasimba wokuti hongu izvi zvaakando zvakaitika zvikamira zvakadai kana pano humbowo nyaya inenge yabuda mumaoko ehurumende.
Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika Dr. Busiso Moyo vachitaura vari parunare muvari muAmsterdam kuNetherlands naTanonoka Wande weStudio 7. Mutungamiriri weUganda vaYoweri Museveni vakasangana nezuro nemauto makumi maviri nemanomwe ekuZimbabwe ayo ari kushanya munyika iyi. Mauto aya ari muurongwa hwekudzidza mashandiro anoita mauto emuUganda mukuchengetedza nyika yavo kuitira kuti agoshandisa ruzivo urwu kana adzokera kumusha. Vachitaura nemauto aya vari pamuzinda wavo muIntebe vaMuseveni vakati Africa inofanirwa kupangana mazano mumagariro ayo kuitira kuti ikwanise kuzvidzivirira. Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika inodzidzisa paAmherst College kuMassachusetts kuno kuAmerica Dr. Chipo Dendere vanoti zvinogona kuva zvakakoshera hurumende kuti iwanewo ruzivo kubva kumauto ekuUganda.
Chinhu chakandichekuti mupindiro wakaita pamunangagwa muhurumende wakada kufanana nemupindiro wakaita pamuseveni muhurumende ichitarisa history nyika mbiri idzi. Iyo Uganda pachayo inyika ine history yezvemakuu. Kana mucharangarira vaIdi Amin vakapinda nekuu vakazobuditswa nekuu. VaMuseveni pachavo vaitomboshanda navaIdi Amin vachizobuditswa vaIdi Amin. Saka VaMuseveni vanouya kunyaya idzi vane ruzivo chairwo rwekuti munhu angashandisei nemauto kuti asazomubuditsa mukutonga. Pane kakunetsika rakatinogona kuita ne kuvapo wemauto munhau dzematongerwo enyika zvakanyanyisa kupfekesesa. Asi pamusana pekuti pane treti yakaitika, zvakakosha kuti vakuru vehurumende vazive kuti treti yakakonzerwa nei. VaMnangagwa vakataurira vachiti zvinogona kunge zviri mukati mezanupf. Saka kana zviri mukati mezanupf handione pane chikonzero chakanyanyisa chekuti mauto yedu aende kunze kwenyika kunopiwa additional training.
Aisi yato gadziriro here yekuita yatingati military rule munyika?
Kune vamwe vanoti hatigone kuti Zimbabwe yane military rule nhasi tisingati Zimbabwe yange ine military rule makore esapfuura nekuti military yakangogara inyika presence mupolitics dzemuZimbabwe. Asi zvandirikuona kuti zvichaitika taakuona zvichiitika pachena chena kudarika zvazvaimboita kare.
Hakuna here dzimwe nyika muAfrica dzingava nemuono uri nani kupinda weUganda mumaererano nekugara zvakanaka nekuchengetedza nyika?
Uganda is a serious choice. Ivo vaMuseveni vanonzi vamaneja kudila nemauprisings angachiitika kuna naNorthern Uganda. Zvinozoenderanawo nekuti chingati vava successful here mumadealings avo.
Dr. Chipo Dendere nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitaura vari parunare kuno kuAmerica. Muchirongwa chedu cheLife Talk manheru anhasi tiri kutarisa zviri kuitika munyaya yesarudzo pamwe nekunetsana kuri kuita ZEC nemapato anopikisa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisa kunzwawo nhau dzedu pavoa.shona.com. Anokuonekai nemufaro ndini Evans Zeninga ndiri muWashington DC.
Kwa kuhisika, tisenda baku VOA Ndebele.